daikwa wenoti namfure kudzai penyu weseltic maclay bone wellington orange na admiral muswe welista avo vakaberekwa nekurira kuengland vasimuka nhasi mangwanani nechikwata chemaorials vakananga kumaseru kumutambo wekuyanzana masimba nelesoto uyo uriko mangwana manheru aka ndiko kekutanga vatambi ava avo vasingataure rurimi rwamai rweshona vachibvuma kutambira chikwata chenyika ichi mushure mekugoramba vachiti ivo nhabhumunyika yaive isina kurongeka zvekukodzera kuti vatambire maorials mumakundano eafrica cup of nations kana eworld cup asi darikwa anoti iye azvipira kutambira maorials sezvo kunyange akaberekerwa nekurira kuengland midzi yake iri muzimbabwe sevamwe vese vanogara muno ini ndiri muzimbabwen ndosaka ndauya kuzotamba mutambo uyu ndakamirira zimbabwe bonni anoti ari kufara kuuya kuzimbabwe achiwedzera iye kuti achaita nepese paanogona kuti zimbabwe ibudirire mumutambo wenhabvu kunyange hazvo ndakaberekerwa kuengland ini ndiri muzimbabwen ndichaita nepese pandogona kuona kuti chikwata chemaorials chabudirira mumitambo yacho murayiridzi wemaorials wilson mutekede akadaidza vatambi ava nevamwe vanotambira zvikwata zvemuno kuti aone kuti vanokodzera here kutambira chikwata chake mumitambo ye2019 africa cup of nations nemimwe ichatevera maneja wemaorials vawellington mupandare vanoti vane chivimbo nevatambi vari mukamba kuti vatamirira nyika zviri mutsindo kwete mumitambo miviri iyi chete asi nemimwe ichatevera
kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika saka totarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika
darikwa bonni muswe nabenyu vachange vari mukamba nemaorials kwesvondo rese sezvo chikwata ichi chiine mumwe mutambo wekuedzana masimba zvekare nenamibhia muvhinduku nemugovera asi zimbabwe ichange isina knowledge musona wekv ostende kubelgium nageorge chigova wepolokwane city kusouth africa avo vakakuvara mumitambo yezvikwata zvavo mukupera kwesvondo asi vamwe vatambi vese kusanganisira mavelas nakamba weclub bruge kubelgium kuda mahachi wegolden arrows kusouth africa natendaindoro weal faisal kusouth arabia vari kupinda munhandare mumitambo yekuedzana masimba iyi mitambo yekuedzana masimba iyi inoshandiswa nevefifa muongororo yavo yemamiriro ezvikwata zvenyika muurongwa hwepasi rese kana kuti maworld rankings zvakamira zvakadai vezimbabwe football association kana kuti zifa vadoma chikwata chevatambi makumi matatu nevatatu avo vairura makore ekare vachatamba nevatambi vaimbotambira chikwata chebarcelona munational sports stadium nesvondo vatambi ava vanosanganisira efrem chawanda moses chunga norman mapeza peter ndlovu nabenjamin mwariwaru avo vaimbove captain wemaorials panguva dzakasiyana gwaro rabva kuna tsovisani gwesera mutauriri wezifa rinoti vamwe vatambi vachange vari munhandare vakamirira zimbabwe vanosanganisira kaitano tembo uyo anorayidza supersport kusouth africa agent sau edward sadomba ezro munyandoro tinache nengomacha nabrena musiska vamwewo ndivana japet muparutsa harrington shereni desmond maringwa dumisani mupofu madhinda ndlovu ian gorowa edelbek dina nakenned nagoli lloyd chitembwe kaliso pasuwa nazenzo mwoyo varimwewo zvekare muchikwata ichi chikwata chezimbabwe ichi chichange chichirayiridzwa nasande chidzambwa achibatsirana naraman gumbo nadet madigora vatsigiri venhabvu vari kubvisa madhora maviri kuona mutambo uyu uyo ucharatidza zvekare vatambi vakaita sa Ronaldo wekuBrazil, Patrick Kluivert na Rivaldo avo vaitambira Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.